Vachitaura pamusangano kuziya kufambiswa kwakaitwa mashoko pamabi-election uyo wapindwa nenhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko, Zimbabwe Electoral Commission neZimbabwe Media Commission, mukuru weZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC Muzvare Adelaide Chikunguru vanoti kambani yavo yakaedza kupa mukana wakainzana kumapato ese aikwikwidza musarudzo dzemabi-elections dzichangobva kuitwa, asi yakatadza kuita izvi nekuti vatori venhau vayo vairambidzwa kupinda mune mimwe misangano yemapato anopikisa. Muzvare Chikunguru vabvuma kuti misangano yakawanda yavakaburitsa paterevhizheni yaive yemutungamiri wezanupf Emerson Munangagwa, asi vakati vakaburitsawo misangano yavanelson Chamisa veCCC yavakaita kumbizo Masvingo neHighfield muHarare. Vativo vakaburitsa misangano miviri yavadouglas Monzora veMDCT yakaitwa muHighfield muHarare, vachiti zanupf CCC neMDCT ndiwo mapato ega akaita misangano mihombe kana kuti mastar rally paitaurwa nevatungamiri vavo. Vasettlement Chipinya vaimirira CCC kumbizo avo vapinda musangano wanhasi vabvuma kuti vakaramba kuenda pazvirongwa zveZBC nekuti ZBC ine divi rayakarerekera uye inogara kuburitsa bato ravo zvisina kunaka.
ZBC inoburitsa yatimati isusu framing zvaunenge usina kutaura inonobudisa ipapo, kana kuti paone inobudisa zviri negative against our party.
Mutauri weMDCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti bato ravo harina kumborambidza ZBC kupinda mumisangano yaro, uyewo vakati dzimwe nguva nhengo dzebato ravo dzaikokwa kuzvirongwa zveZBC nguva yapera zvekuti dzaizotadza kuenda.
Vanokuudza time yapera kuitira kuti pamwe usauye, pamwe vanenge vaine vamwewo vanenge vaudza paine nguva.
Asi imwe nhengo yekomiti iyi uye vari nhengo yezanupf vachimirira Rushinga muNational Assembly vatendai Nyabani vati nhengo dzeCCC nemamwe mapato anopikisa vaifanira kupinda muzvirongwa zveZBC voona kuti zvinofamba sei, kwete kungochema vasina kupinda muzvirongwa.
Ngatidzokombirenei tichinonge zeya zvezvaitika, kwete kukombirei hatisingari kuti zvezvaitika ivo tidai ndikufunga zvaizvodai.
Nhengo yeZEC yange iri pamusangano uyu vari sachigaro wekomiti yeZEC inoona nezvemashandiro anoita vatapi venhau panguva yesarudzo amai Leticia Kazembe vabvuma kuti ZBC yange isiri kupamapato ese mukana, vakati vakatoburitsawo gwaro kuvatori venhau vachitaura nezvenyaya iyi, asi vatiwo ZBC haina zvayaikwanisa kuita kana vatori venhau vayo vairambidzwa kupinda mumisangano nemamwe mapato. Asi vachikwinya vati kunze kwezvataurwa namuzvare Chikunguru nyaya yekuti ZBC inoita basa yakarerekera divi rimwe iri pachena uye yakataurwa nezvayo nemasangano ese akaongorora sarudzo dza2018 uye sarudzo dzemabi-election dzakaratidza kuti ZBC haisati yachinja maitiro ayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.